A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 16th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the late former Zimbabwean leader Robert Mugabe, who died last week, and protesting Zimbabwean doctors.
And to join this discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Live Talk, we are talking about the delayed burial of the late former President Robert Mugabe, and Zimbabwean state doctors who have downed their tools.
Thousands of people are viewing the body of the late former President Robert Mugabe at Murombezi Growth Point in Mashonaland West Province.
Mugabe will be laid to rest within the next 28 days at the National Heroes Acre, where a mausoleum is being constructed.
The former president died of an undisclosed ailment in Singapore a week ago.
Meanwhile, doctors in Zimbabwe state hospitals are staging protests following the abduction of Dr. Peter Makumbei, the leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Some of the doctors are on strike over low salaries, and doctors are getting at least about 40 United States dollars a month.
The High Court has ordered various ministries to look for Dr. Makumbei, who is among hundreds of disgruntled medical workers in Zimbabwe that are now living from hand to mouth. The government says it is looking into their grievances.
To join the show right now, please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Yes, ulukandaba lingalitshona njani lapha likhona endaweni zonke ke ezijiyeneyo ezomhlaba. Namhlanje ke sixoxa ngodaba lukamoyi uRobert Gabriel Mugabe obhubhe ngeviki ephelileyo, njalo siyabona ukuthi isidumbu sakhe lamhla sihanjiswe khona ngale eMurombezi Growth Point lapho adabuka khona. Siyakwazi ukuthi wazalwa ke kozwimba eMashonaland West Province. Abantu sizokuthiwa bebebaninganyana nje abahambe bambona, kodwa ke kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe siyabiselwa eHarare. Kodwa ke ukungcwatshwa kwaso bekuthiwa phela uzangcwatshwa sokudlule amalanga angamashumi amathathu. Siyakwazi ukuthi sokudlule amalanga amabili, kutho ukuthi sokusele 28 days ukuthi kungcwatshwe owaye ngumongameli. Sizwile abantu sibe bekhonona abaningi besithi lokho kwenziwa ke ngendlela engayisiyo. Sibe sesithi phecelezi nje sibone ke okwenzakala khona ngale ke eZimbabwe njalo. Odokotela lamhlanje ke kade begijigijima betshaya itoyitoyi besenza konke nje bechothoza uhulumente besithi kukhanya ngazani omunye wabo udokotela Makumbei, uPeter Makumbei, unganothunjiwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Siyakwazi ukuthi kulabo dokotela abakhalela umsebenzi bafuna phela iholo likhuphuke. Okwamanje udokotela uthola iholo lakhe-ke i-$40 ngenyanga. Kambe nxa kunjalo likubona njani zulukandaba? Ye, asingeneni kuhlelo sixoxeni. Nxa ufisa ukuthi ungena khona manje usifonele kunombolo 801-202-465-0318. Leyo ke ngiwhatsapp. Yenza iphinda njalo 01-202-465-0318. Ye, kunjalo ke Marvelous.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kuenderera mberi pano pa Live Talk tichitarira nhoroondo yeupenyu wavaRobert Mugabe. Nhasi tawaona mutumbi wavaRobert Mugabe uchiendeswa iwo kwaMurombedzi Growth Point kwaZvimba, uyezve kumusha kwavo kwaZvimba uko vemudunhu iri nevamwewo vanogara munharaunda iyi vawana mukana wekuti vawanikwe ivo vachionekedzana navaMugabe. VaMugabe vakashayika kuSingapore vhiki rapfuura, uyezve takaona mutumbi wavo uchiratidzwa kune veruzhinji kuRufaro Stadium kairi kese nekuNational Sports Stadium uko vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vamwe vatungamiri vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vakawanikwa vachipinda vachienda kunoonekedzana navaMugabe. Tiri kutarisa zvakare zvatiri kuona zviri kuitika munyika apo nhasi vanoita mabasa madokta nevamwewo muHarare nemubulawayo vari kuratidzira vachiti ivo havasi kufara sekuti mumwe wavo Dr. Mugumbei vakawanikwa ivo vachipambwa uye parizvino havasi kuwanikwa taona nhasi vanachiremba ava vachiratidzira uyezve parizvino vachiri kuenderera mberi vachiratidzira tiri kunzwa kuti vane night vigil vari kuenda mberi vachiimba vachiti ivo havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende panyaya dzemuhoro wavo uyezve panyaya yekuti mumwe wavo vakapambwa saka pindai muchirongwa muwanikwe imi tichitaura nemi vanoda kunge vachifonerwa nyorai nhamba dzenyu ipo pano pafacebook page yedu yevoa shona kuti tiwanikwe tichikufonerai tinoona tinadadirai chitungo ari kuona ari pano taru bomero ari kuti what is needed is to pray for the country Terence naro ari kuti tiripo futi aiwa tinokuchingamidzai tinoziva munotisapota zuva nezuva uyezve pamunopinda muchirongwa ibvai majanya pakanzi share kuitira kuti vamwewo vakunzwei Progress Manakira ari kuti tavemo muchirongwa maswera seiko kwamuri ikoko vashamarari vedu aiwa kuamasikati yezvinezvi taswera zvakanaka chaizvo uyezve tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu mangwanani uyezve munesu zvakare iye zvino asi nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu nhasi tine gango ipo pano palive talk kana muchida kutaura pamusoro penhoroondo youpenyu hwava Robert Mugabe avo vataona nhasi mutumbi wavo uchiendeswa ivo kumusha kwavo kwazvimba kana zvee zvakare muchida kutaura imi pamusoro penyaya yekuratidzira kuri kuita vana chiremba muHarare uyezve nekubulawayo kwatiri kunzwa kuti kubulawayo kumpilo hospital uyezve nezvimwe zvipatara zviri ikoko kubulawayo vanhu vatoti aiwa hatisi kushanda vabatana ivo nevana chiremba vari kuHarare uyezve kuratidzira uku kuri kuenderera mberi kuri kunzi iko kune night vigil pari zvino handizivi kuti tine mapicture here ekukuratidzai asi tichange tikukuratidzai
yes I think we've got a video of Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he's saying about all this.
General of Zimbabwe Hospital Doctors Association. And if you all recall, the initial industrial action that we did in December, that was the longest, as far as we can recall. It lasted 40 days from the 1st of December to the 10th of January. So I was one of the leading spokesperson of that executive. It's very sad indeed that we are gathered today with profound sadness because of our colleague that was, he just went disappear.
Abducted.
He was just abducted.
He said he was kidnapped.
Yes, he was kidnapped and abducted. And to be honest with you, to me it came as a shock because first of all, I wasn't expecting that in Zimbabwe, with the amount of security apparatus that we have and the amount of the national budget that we always put towards the security sector, that a grown-ass doctor or a grown-up doctor can go missing and no one knows where a doctor is, a grown-up person with a grown-up person who's functioning normally can go missing in the middle of the night and no one knows where he is. Totally, that's not acceptable.
So that is Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Lapho ke uBhebhe yamozwi yakhuluma ukuthi kambe umuntu omdala njengoPeter Magombei udokotela ongusina Dr. Sibili angachacha kuphela ukuthi hayi ngasabonakali. So uthi lokhu vela kwaziyo umhlaba wonke jikelele akwaziyo ngoba even leZimbabwe kulabo dokotela kulabo abantu bezomvikela abaningi kakhulu le mali eningi ifakwa kuMinister of Defense, le Minister of State Security lazo zonke lezo kambe ucatshe waya ngapi. So ke siyabe sikhuluma ngakho khonokho lokunye okutshiyeneyo khonokho ke okwamuyi uropatika pere mukapi kunjalo ke mabalazi
aiwa tinotenda vari pa live feed yedu pano pa Facebook page yedu ye VOA show namunogara muchititsigira zuva nezuva regaitimbo kuchingamidzai pane vasisirudo dozva vari kuti saka vakapambwa ndiva mugabe here ndofunga vari kudambuti vanhu vambotisekei zvavo Ekinias Zondo ari kuti hello sisimavi hello zviri sei sei kwamuri ikoko tina chetakawira hanzi ndifonerei achibvaisa namba dzake Amos Murerwa hanzi ndifonerei vachibva vaisa namba yavo uyezve vakaisa necode namba yavo Nyasha George Matambirochka ari kuti ndifonerei wo maswera sei aiwa taswera zvakanaka anabva kuti Zimbabwe government loves the dead as they don't care about the living. Ari kutaura kuti zvari kuona ndezvekuti hurumende inenge inofarira vanhu vakashaya kwete vapenyu. Top fan yedu Courtney Mepi Courtney ari kuti hanzi handifunge kuti vari kutungamira vachapedza temu yavo ndokutaura kwaari kuti Cuthbert Maposa hanzi muri sei vashamarari. Tiripo pamepo aiwa tiri wadi Nyasha Jones Matimba Ronchoka ari kubva ati ndifonere ndobvaisa namba dzake saka tine vazhinji vari kuda kufonerwa uye vanyora namba dzavo wamambo hanzi a tight situation here. Douglas Makombe Mutsenge ari kuti just joining you I'm here in Kapa I didn't miss nyaya yemushakavu hanzi vaakupiko nasi how far is the museum construction that's far aiwa mukoma Douglas Mutsengi parizvino mutumbi wava Robert Mugabe avo vaimbova mutungamiri wenyika uri kwazvimba kumusha kwavo uyezve vamwe vawana mukana wokuenda kunoonekedzana navo kwamurombedzi nhasi Terence Naro ari kuti ndifonerei achibva aisa namba dzake Courtney Mepi Courtney ari kuti dai hurumende yanovakawo kuchimoi kwakafira vanhu vaizama kusunungura nyika vave kuita bhizi kuvaka guva ravamugabe regorude saka rudodzo vanzi garwe abva taurawo zvakawanda pano hativerenge zvedu mazwi ekunyomba George Summer Holmes ari kuti I'm watching you from Harris Smith ameno ndekupi woku Amos Murerwa ari kuti hello Sister Mavi and Mr. Gibbs we need to be the one to have one voice and to pray also for our leaders Zimbabwe needs prayers asi ndiri kunzwa kuti pane munyarikani aripo pari zvino regai tiende kwavari
yes our first guest is Mr. Max Mkandla who is a former freedom fighter he is based in Bulawayo Mr. Mkandla welcome to the program sir
thank you very much good evening the listeners and the leadership in the country across
thank you so much now Mr. Mkandla we see that the body of the late former president was today in Murombedzi Growth Point. What's your take about taking this body all over the show like this? Do you agree with what is happening?
First and foremost, culturally here in the country, this is the first of its own kind. Something that we don't even believe or wish to see happening in the country. It sounds like an abomination culture. But however, those people, they've got their own way of doing things, which is not a Zimbabwean way of doing things. This is where we are actually disagreeing with them.
Yeah. So, ubona ngazani ke ngase ukhangele ngesindebele ungathi khona ukube bebhotabhota lesidumbu sakhe umoyi ungathini ngakho
kuyincwala akufanelanga ukuthi kutholakale kukhona esizweni seZimbabwe njalo ngamacala lawo enzakalayo lapha ngizakhuluma sibili okusemoyeni le ndlela esibona ngayo sakhulula ngayilizwe akumelanga ukuthi belokhu ebhodibhodisa ngendlela yanaleyo asizuzi litho kokho zimali zona leziyana ezihambayo ezama-taxpayers khona kule ndlala engaka lokugesi ngakho ngakulazisa lapha yindlala kuphela izinto zikhwela njalo njalo kodwa ke kube sokutholakala ukuthi khona umuntu oyenza isimo lesi sabanje nguye lokhu ebhoda-bhoda kangaka ngomhlaba yolithona lo kuyazila lokhu mina ngibona ngazani ukusithuka into engafanele ukutholakala isenzakala ebantwini
ye nxa sesikhangela njalo baba Mkandla sibona ukuthi odokotela kade betshengisele esibhedlela le migwaqweni bathi omunye wabo wathunjwa ungathini ngakhonakho
lokhena kuyinto sibili ezilayo odokotela balelungile ukutshela ukuthi babambeni badinga ukuthi omunye wabo lo ezibonakala ukuthi kanti ungaphi asithandi thina ukuthi khona odokotela bengatholakali ezibhedlela ngoba na kuyasiwa njalo amanesi kakula luthi abangalwenza abasoze be-admithe umuntu aba-admithayo ngodokotela befake izinsuku ukuthi khona kuyabe ngahlala insuku ezithile bebonile lo mkhuhlane wakhona ukuthi khona unganqinekelwa njani kodwa ngalokhu luhlazo lolo esolwenzakile lolo benzela ukuthi khona umuntu lo lapha akhona ekhululwe batshengisa ukubambana lokho nami ngiyakuvumela lanxa size ngapha kodwa-ke kumele phela bekhalele omunye wabo lohulumente ngenele kuze kutholakale ukuthi kathi ngubani oyenze obudlovu njengalokho
kodwa vele ezimbabwe abantu bathunjwa njani sokujayelekile phela sezwa utyayitsa mara onabanyana bonke bona labo bathunjwa ngubani vele mkadle
indaba yokuthunjwa leyi ilokuxhwala okuthile elizweni kule fevo thwalwana umtondori lwana owathi ecathile kwaphuma amabizo okokhembu khona lapha nomhadi lakho kwaphongaukuphuma kwabuya bonke labo opatrick nyabanyama okane nkala zonke izinto zona leziyana lakhathesi latest yona leyo odamara laba kukhona umuntu olesandla esingalunganga esingingcolileyo sigcwele igazi okwenzayo
hayi siyakuzwa kakhulu
so into esingayifuniki kuleyo ukuthi khona siyibone senzakale elizweni
ye siyakuzwa sicela ubambe khonapho-ke baba mkandla besicela abantu abakubandla le-ZANU PF ukuthi bangene khonapha kuhlelo silethemba lokuthi sizabathola labo bakhuluma abakwethulayo so Mr. Mkandla is saying that in terms of abductions this has been happening you know in Zimbabwe so he says that apparently there are some people who were actually abducted and up to now they cannot be found he says but Zimbabwe has got some good laws in terms of finding people and maybe state security so he's pointing everything to the government he says the government is just doing it you know so maybe we're going to get a government spokesperson or some other person to just give us a take on what is going on here.
Very interesting take indeed. Let me just read some of the comments that are on here on our Facebook page, our Shona Facebook page. And also we will be trying to cross over to Zimba to see if we can talk to some people over there who we can manage to hear about what the situation is over there. Amos Madzinga arikuti mutumbi wakosha kudarika vafi. Zvakaoma zvenyika yedu. Watching from Durban, please call me. And asi ndiri kunzwa kuti pane pane varikuda kutaura nesu regei tiende kwavari. Hello, caller. Tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupi uyezve munoitwani?
Muri kutaura nemi ndiri kuDurban ndeitwa Gabriel.
Ehe, taurai tinzwi.
Ya, ndoda kuti ndimbobata nyaya mbiri zvangu.
Taurai tinzwi.
Pane mutungi wapurezidhendi vaiva purezidhendi vedu vamugaba. Zvinhu zvinosiririsa kuti munhu mukuru angade akuchichengetedzwa owana nguva yake kuzorora vakumbombeya naye hatichazivi kuti kuda kuratidza vanaani kuti mutungamiri wenyika akashaisa
asi pane chakaipa here kuti mutumbi wavo uendeswe kumusha kwavo
hapana chakaipa sekunzwa kwatakaita kuti mutumbi wavo ivo pachavo vakanga vativo vanda kuradzikwa kumusha kwavo zvinhu zvaifanirwa kunge zvichiteedzerwa nehurumende kuti pasaita makakatanwa vongu vanenge vavadeclare sehiro asi vozoti aiwa mukuru wenyika akanga ati achaenda kurara pachina mai vake izvo zvaa zvakakosha chaizvo zvokuti hazvaifanirwa kutiite mazuva akati wane famba navamwe
pachivanhu zvinganzi zvinokosha here kuti mutumbi ungogadzikwa panzvimbo imwe chete zvakamira sei
pachivanhu chedu isusu tinoziva kuti kana munhu mukuru akaita savamugabe kana vashaika vanofanirwa kutsvagirwa nzvimbo yavo yakasununguka inoita kuti munhu wese wemuzimbabwe akwanise kusvika ipapo achinoona mutumbi wavamugabe zvova ona semusese hiro renyika yedu izvo hapana anoramba asi chakunetsa ndechekuti kana tikaterera mamwe mashoko aitaurwa nana vamatema danda mazuva aya vamugabe vachibva kubviswa pachigaro vamugabe vakaitwa kuramirwa mhosva dzese vakanzi ndivo vakanga vari pamusoro pekuita kwese kushata kwakaita kuurawa kwevanhu kuita sei ndo vakanga vakupiwa mhosva idzozo but tinoshamisika kuti nhasi the same people ivavo futi ndova kuti aiwa vamugabe ndo mupresident wenyika handichazivi kuti avaizvitaura zvi vaizvitaura vakananga zvipi vachida kufadza vanani nhasi vava kutaura izvi vachida kufadza kuti vanani zvino vanga vari vanhu vano vane chokwadi vaisiudzawo chokwadi kuti nemhaka iyi vaituka vamugabe panguva yavakabviswa pachigaro nhasi vava kukosha vasingachatauri vasingachapindure zvavaitaura ndo patinongoda kungoti deno vanga vakuru vedu ava vanga vachipindura wavo ozoita chechipiri chandoda kutaura panyaya yeutongi hwemusapo
taurai tinzwi
tiri vamwe vevanhu vanotoshuvira kuti sei zvirango zveupfumi zvabviswa but kana takatarisa zvirango zveupfumi zviri kunzi nevakaisa zvirango zveupfumi remekedzai kodzero dzevanhu kodzero dzacho idzozozo zvinhu zvingori simbu kuti munhu kana akachemera kuti ndokumbirawo chingwa mupei chingwa kana kuti momuudza kuti chingwa pari zvinhu hasina tabika mabhani ndoratinawo ndoatakumbokupa pachinzvimbo chechingwa kana munhu akadaro onzi ngaachisungwa ngaachino akutorwa usiku pasina anoona kuti aendeswa kupi zvinhu zvinorwadza sierezi zvinhu zviri kuti ivo vari kuzviita vari kufara because vanozviita pasina chinoya kwavari saka izvozvo zvinhu zvinorwadza masankisheni tinoda kuti abviswe but ngaabviswewo tichiteedzerawo zvinodiwa nevanhu vakatisira masankisheni
aiwa tinokutenda
ivanhu vari kutorwa tihama dzedu tiri kurwadziwa kuti shuwa munhu angangotorwa kungonzi aenda sezvedzamarati zvinhu zvako akaenda sezvezvi uyo atorwa aane 3 days atorwa kuti tichaziva kuti achadzoka ari mupenyu here achafa here kana kuti tichamuona here izvozvo zvese izvozvo isusu muzimbabwe tisu vanhu vanga vachitarisirwa sevanhu vane security yakakosha inoziva basa kudarika dzimwe nyika dzese but kana pakunzi vanhu vanotorwa nemunhu ane puti ozi hatizive kuti atorwa nani izvozvozvo minister of home affairs anofanirwa kupindura zvine mutindo kuti azvipruve kuti zveshuwa muno muzimbabwe hamusina security inovharidzira kutorwa kwenyika sechipiri
dai maiwana mukana wokutaura neivavo vamuri kutaura vehome affairs maiti chii pari zvino
ndaingovakumbira kuti bhajeti riya ratinovapa riya rekuwandawanda riya riya ngariite basa kwete kuti bhajeti iro rokuwandawanda iro rongotorwa zvaroiswa muhomo dzemunhu umwe chete orya zvake achirega kuti vanofanirwa kunge vachishanda kudzivirira isusu zvizvarwa zvezimbabwe kuti tinge tichiwana kusununguka kwakakwana tichichengetedzwa tisingatorwe usiku vanhu ivava vashande vakasununguka vaite basa ravo chairo chairo kwete kuti bhajeti rinobuda rakakura rokuti kudifendi nekuhome affairs asi basa raro hatisi kuriona nokuti vanhu vari kungonyangarika ende vakuru vacho vachingotaura kuti hatisi kuziva tiri kuinvestigeti hatisi kuziva tiri kuinvestigeti ende tinorwadza ndechekuti foni dzavari kushandisa dzinonzi ndo dzimwe chete dzadai kutenderera muvanhu vese vakambotorwa vakatodzoka vasingakwanisi kuti vaende kumanetwork provider kunotiti tipei munhu uyu akarejista foni iyi tizive kuti akarejista ari ani achigara pasi aende kunotsvakwa kuti nemhaka yefoni yako ichishanda zvakashata zvinoita kuti vanhu vachinyangarika munyika
aiwa mashoko makukutu chaizvo tinokutendai mukoma Gabriel mafamaita sazita yemuchakabvu vaGabriel Mugabe asi tinokutendai mukoma Gabriel kunge manga muinesu pachirongwa nhasi tine vanhu vakati wandei saka tochiti aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka bye bye.
ye kunjalo ke mavula se slobaba esecingweni lapha ke wathi sizothi slobani ngizokuthatha slomasuku ibamasuku ngawutshona njani
ngiyatshona ngiyatshona njani
siyatshona ucingo lwakho lwamdlalo ufiphele ungabuka ngikhona masuku khona
ngiyakwazi lapha sizokuthatha
no wazani uluginyile sicingo lwakho sibili awukho phakathi kwengubo kuyagodola yini khona
hayi
what sekufonele masuku siyakufonela bhek kateso ngubaba masuku so baba mkandla nxa usizwa abantu bekhuluma lapha omunye lapha kuthiwa silomunye ubaba efonini wathi sithatha ubaba lo esefonini kuqala
hallo mkhoma Salim
halo makasimba here sister
ayi wata kasimba tipewo pfungwa dzenyu nhasi tine gango amene kuti muda kutaura nezvei nhasi
nhasi ndiri kurwadziwa nenyaya yemadoctors chaiyo
taura henyu
ya nyaya yemadoctors hurumende handizivi kuti vanonyatsoongorora here kuti doctor munhu ane nhiki ano akadzidza ndiyezvaidzidzira kugomera kuti vabatsire upenyu hwevanhu life saver then omubhadhara $40 US ipapo hurumende yedu ka I think chakanaka tinofanira kuitaka tinofanira kungoti hurumende tivhare because kana vachitadza kupa vanhu mari malife saver then vada kupa mugabe kuti wani munhu akapa kudhara vachispenda mari yakawandisa kuti mari iyo kuti vaitore okay todivide topa madoctors madoctors malife saver evanhu vakaenda kuzvipatara izvozvi tine vamwe vanhu vangachifanira kuti vaonekwe nemadoctors madoctors haana kwanisa kuona vanhu ine vamwe vanhu vazhinji vari kufa vamwe vanhu sometimes pamwe vanenge vane masmall problem anoda kuzobva but it will be worse saka izvozvo zvinorwadza negovernment yedu yatinayo haikoshese vapenyu right now inokoshesa one munhu che
aiwa mashoko makukutu taurightins
ya taikumbira kuti kudai chimwe chirongwa chinozoda se musana tinodaidze vanhu vemugovernment ivavoka kugara patidhikasa nawo tiaonesa kuti marano enyu amuri kuitaka mainstitution enyu haana kunaka munofanira kunyatsoisa kuti mari inofanira kuti tiise position ipi is very important so angopanana right now magetsi hakuna anouya usiku achienda early morning sokuti kana mamwe macompanies vatovhara bhoze havachakwanisa kuti vachioperate saka izvozvo tisiweti makambani tachiti tasara tishoma itoto hakutomanikidzwa kuti kana angane vachandi kana 200 akutoti 30 mumwe yokubasa because vangashandisei magetsi pasina saka zvinhu zvinorwadza kuti hurumende ngainyatsofungisisa kuti iri kuda kuenda kupi chaiko
aiwa mashoko makukutu
ainyatsorwano
ehe mashoko makukutu tichaedza zvamataura izvozvo kuti tideedze makurukota vauye pano vachizvitaurira vega muchinyatso kuvabvunza kuti sekutaura kwamaita kuti sei ivo vari kuona zvakakosha kuti vawanikwe vachiisa mari sekutaura kwamaita pakurangarirwa kana kuti kucherechedzwa kwemunhu mumwe chete iyo nyika upfumi uchienda kumawere saka tinokutendai mukoma Salim nekunge manga muri panhare thank you so much
now marvelous we've got Mr. Dingumuzi Phuthi is a parliamentarian and is in the ZANU-PF party. Mr. Phuthi, welcome to the program.
Thank you, Gibbs.
Thank you so much, sir. So briefly, we are seeing that the body of the late former president was in Mrombezi Growth Point today, or maybe still there. So now, what's your take on this issue of taking the body from one place to the other until he is laid to rest in 28 or so days?
It is something else to say that it's been moving from one place to the other. But it's another to appreciate that indeed it was supposed to move to places that it has moved to and from so far. When you talk of Robert Mugabe, remember that you are not talking to Dingumuzi Futhi or about Dingumuzi Futhi. You are talking about an icon of our lifetime, whose immortalization can be juxtaposed to that of Rhodes. If you will tell me why Rhodes had to die in Cape Town and had to be pulled for many months from Cape Town in order to be buried at Mabuya Ziva Kumatopo Kanikwedu, I will really understand that indeed the administration then believed that Rhodes was one of their kith and kin who deserved that because he created wealth for them. Robert Mugabe created wealth for black people, not only in Zimbabwe, but in Africa, by giving them a towering posture, which should stand at shoulder-to-shoulder level basis with the M race in order that we defy the complex of inferiority. Us taking land was through the bravery and the principles of Robert Mugabe. And such are among the things that we remember him for. Forget for a short while about things that we don't agree with him in terms of his principles then, what he could have done here and there. But one thing that towers is the great man that he is. So when the process of immortalization of a tower is happening, people tend to be very divided and tend to be used to believe that it is fashionable to talk about such as if it is the first of its own kind.
Mm-hmm. So yeah, siyakuzwa kakhulu ke sicela ubambe khona apho sithathe ubaba uMasuku. Baba Phuthi ungayindawo. Baba Masuku ungawutshona njani?
Ngiyatshona baba, utshona njani?
Ye, sesikuzwa kathesi baba Masuku. Phose lakho sibili, kunabantu abaningi abafuna ukungena kuhlela.
Ya, ngithanda ukuthi ngike ngikhulume indaba lezi zonke zombili. Ngithawa luvalo ngimangale nxanzi zodinga imuzi labo bekhuluma njalo ngomgalo. Ngizama ukuthi ngibaqasisele indaba yokuthi asifuzanga sidistorte yezimbabwe because of what it's all about. Oba kuchuma ikwazi yesitadele sithi Mugabe isisupa yibo bonke bekhuluma bembabazi. Waxotha uMnangagwa. Wathi uMnangagwa is useless, diesel. The same people who attend uMnangagwa uMugabe is useless. We are testing. Namuhla bakhuluma bambabazi batho njalo masanda bamhlawuti uMgabe bathi wayebulala abantu esenzani kuye because those kids, these people are history in Zimbabwe. Of which vele sibalalele siyabeva bakhulumi lutho abantu laba bafuna ukuzingela nje. Right, umdala lo sehambile over. You are forgetting about him ngoba vele lokuthi sibekwazi ukuthi oright ngoku orong ngoku akukho. Ngibuye endabeni leyi eyokuthi amadokotela umuntu anyamalala. Uyazi into eyimangalisa into eyi-one. Ngizafisa ukuthi lingincedise mhlawumbe kuyabe kungikhutha nje kuma-history here and there. Investigations zamapolisa awezimbabwe ever since abantu ba-abducta. Elake lamuzwa kuthiwa ubothiwe ethethi sicala lokuthi we-abduct umuntu uphi. It's over 50, 100 or so people. Akutholakali muntu o-abduct abantu bona lawo ophendukayo nayo uyaritelizen that somasweet is the one kathi kutholakale lo yedwa nje kuphela kutho ukuthi this is an in-house thing bayakwazi ukuthi there's investment eyangakuyona leyo ndawo ekuthi abantu ba udokotela bamthathelani sibamelele udokotela esibhedlela into yamthathe kusuku anyone kakhulu abamlethe
ehe. Hayi, siyakuzwa kakhulu baba Masuku. Sibongile, ungathelela kusasa Masuku.
Kulungile.
So that is Mr. Masuku. He says he's wondering how somebody can abduct a doctor, and let alone a Zimbabwean. He says ever since this abduction started, no one has been arrested for you know, being suspected of having done it. So he says it's an internal issue. He suspects these are state security agents. So now, and according to Uputi, uputhi uyakhuluma sibili ukuthi lokhu ngazani ube kubhotiswa uMgabe kusenziwa konke lokhu owayengumongameli wayengumuntu oqakathekileyo. So he says Mr. Mugabe was a very important person. So we still have got Mr. Max Mkanda, but I'm told we've got a caller now.
Hello, caller.
Hello.
Ehe, tukuthola nani, uyezwe, muri kuphi?
Mudora na Tinashe takawira ndiri muHarare.
Taurai tinzwe mukoma Tinashe.
Kuri sei ku Washington.
Ah, ku Washington ni kwakuda kutonora mbijana asi kuri nani amene iko ku Harare.
Awa hakuno kuri kupisha.
Mhm. Taurai tinzwe.
Alright. Nyaya ndoda kutanga kutaura ndiri inyaya yamugabe.
Mhm.
Iya inosiriza zvikuru kuti mundara mukuru ongombeswa njese dai vamusiya zorora mundara vayo.
Mhm.
Azvitaita izvi. Ode nhasi ari pano, mangwana ari kwakati, mangwana ari kwakati, azvitaita izvi, takutonyara nazvo izvi.
Mhm.
Munhu mukuru ka anoda kuzorora, anoda kuzorora munhu mukuru.
Saka semaonero enyu maida kuti paitwe sei apa?
Angadai vakatochengetedzwa. Vanhu pavakanovaona kurufara ipo pai.
Ehe.
Vochichengetedzwa kase munhu mukuru, vochizorora murugare.
Mhm.
Handitika.
Mhm.
Vane zvavakagonawo vamugabe, vane zvavakatadzawo. Asi pachokwadi chokwadi ndechekuti bhodhi yemunhu mukuru haifanira kungotenderedzwa kunzi nhasi iri pano, mangwana iri pano. Ah, kwatove kufumuka.
Mhm. Mhm.
Mm.
Ko panyaya yemadhokotera murimo imomo muHarare kwakamira sei?
Panyaya yemadhokotera painyaya yekuti hwadza zvikuru.
Mhm.
Kana pataime yamugabe chaivo hapana kana dokita hwana akamunzi abdata. Zvazvinototishamisa kuti ihurumende yerudzi vanoabdakta na dokta ari kukumbirawo chingwa. Ah, zvinotisiririsa. Saka dai vavanyarawo
vakwanisa
kumudzora ari mupenyu.
Aiwa mash.
Atichazivi kuti mupenyu here, atichazivi kuti akafa here, bane 3 days nawo asiri kuwanika. Saka hei, ndokutanga kunoita maaprisings, koko iwo havazvizive kuti maaprisings anotanga nechinhu chidiki diki, otozopedzisira nyika yese atove maaprisings.
Aiwa mashoko makuru kuti
dai vanga vari vamwe vamudzora mukomana uyo ari mupenyu asina kana kukuvara, asina kufa. Ndofunga taizvo.
Mhm, aiwa tinokutenda imi komati Nashe. Muve nezuva rakanaka. Thank you. Mm-hmm. That Nashe is just saying that he feels like the other caller said that you know, the body of the late Robert Mugabe is now being abused. He's a big man. He should be put to rest and let his soul rest in peace. He's saying he Mr. Mugabe should have been buried after Rufaro Stadium, or at least after the other leaders said goodbye to him. And then he went on to say it's very embarrassing for the current Mnangagwa administration to have a doctor being, you know, abducted under their watch. He says, you know, Mugabe might have been a bad leader in one stage, but no doctor was abducted. So that's what he's saying here.
Yes, lo soneni dladla uti linjani basakazi umuntu ma esethule uyahlonitshwa, hatsho ukuthi isidumbu sakhe sibe lokho sibhodabhodiswa ungazani ukudlula kwakhe kuyabajabulisa. Yes, amazwe usoneni khonapho uyakhuluma. Ecingweni ke silo baba uMaxim Kandla. Baba Mkandla, akutsho ukuthi lokhu kukhulunywe ngubaba uPhuthi lapha, sithi ke wayengumongameli, ngumuntu owayehlonitshwa kakhulu, ngakho-ke konokho okwenzakalayo kulungile, kuqondile kakhulu. Ungamphendula usithini ngamafitshane baba Mkandla? Usakhona baba Mkandla, uyangizwa?
UJoshi Unkomo. Hayi, khona uMgabe uyabhode bhode siyangathi abantu ababulala ngomramba thina, wabulala abantu lapha ngeGoground ebe bhode siyanga. Kunokuqakathekileyo udivide abantu lapha iNdebelele ngashona, kababonani abantu bona labo bakathesa abantu balamadivisions endawo ukuthi khona ngawabuthanisa abantu ndawoni, uzowazibhubhela nje angaze ngixolise ngento yeGoground lesothi uyabhodabhoda lapha. Usebhubhile, sebhubhile, akuhlonitshwe khona lokhu eyigcine nje endaweni yakhe, kube nokuthula nje. Imali vele bayenza kudala labo bantu ukuthi khona bebethatha abantu abanjengabona bebhodabhoda labo. Enye imali yakhena uMgabe, enye imali ikahulumende. Ikahulumende ngiyami mina, asikuthi mele ngikahulumende kuphela, but kuthi lami futhi ngilalelwa khona lapho ngoba nayimali yama-taxpayers, siyabhadala ama-taxes. into ithenga lapha yathi uyibhadala libanjula imali yakho. So izimali zethu lezana ezilokhu ezidlalisa nje zibhodisa umuntu nje ukuthi ethini usafika vuka omunye umuntu ethethe ukhosi belizulu naleli kuyakuphela lokhu kuyakuphela lokhu asingazesa njana ngemfa yomuntu ubhubhile ubhubhile akuhleni ithilanga lenelelo amafulegi ethu ebuyele phezulu ephaphe akuntu amafulegi ebelokhu ehlezi phansi ukuze befike i-30 days zona le kunamhlanje
Siyakuzwa baba Mkandla. Sicela ubambe khonapho ke. So Mr. Max Mkandla is saying, you know, the president was very divisive during his term as president. Mm-hmm. And he says he never apologized for the Kukulaundi atrocities. And today he still divides people as he's lying in his coffin, you know. So he says this is very sad because taxpayers' money has been wasted and, you know, he's not happy about the whole thing. So kuthi ke silo baba Gwebu ecingweni baba Gwebu ngawutshona njani?
Aba balitshona njani?
Ye, ngamafutshane sibili kula bantu abaningi abafuna ukungena kuhlelo. Wena ukubona njani khonoko oka umuyi umgabe abulokho ebhotobhotiswa endaweni esijene?
Hayi, lokho mina ngikubona kuyikudlalisa imali eningi ngomethi ngabe ayifakela amadokotela la akhala lomsebenzi.
Mhm.
Usethule phela umgabe kuhlonitshiwe kwalelo langa. Kakwedluliswe kathi esile imali kubhode siyale lale imali okumele dingayincedisa izisebenzi asazi kumbe bathatha kweyakho imali kumbe bathatha esikhwameni sikahulumende kodwa nxa kuyikuthi bathatha esikhwameni sikahulumende ngaba kudlulisa lokhu bafakele odokotela imali
so ke ukuthunjwa kadokotela umgombeke umagombeke ngathi ngakho
hayi lokho kuyisabika kuyindaba enzima sibili njengoba into ekhona egudwini
aha so bonani into embi kakhulu
hayi into embi sibili kakhulu
ye egwebu ba ye qedisa khona
iyasethusa nje lathi indaba yakhona ye
hayi siyabonga kakhulu ke egwebu ungathina lokusasa baba. Yeah, so Mr. Kwe was saying the late former president is no more, so lay him to rest. Mm-hmm. Don't use a lot of money on him. And he says that it's clear that there's something that is very wrong in terms of the abduction of Dr. Peter Makombei. Mm-hmm. He says this is unheard of, you know, but he knows that the government is capable of doing that. So maybe we'll go to Mr. Tengumozi Puti later.
No, after for now we have a caller.
Yeah, take a caller, yes.
Hello, caller.
Hello.
Hey, taura itinzu. Tukutawana na nuwe shwe murukupi.
Murukutawana na Sivanda Brighton Arimuno Murastenbeku, South Africa.
Taura itinzu.
Ah, munona chini chino tuisa kuti vanwari kungoramba vachitorwa vachitorwa nevanwari armed nguva nenguva tukuzvinzwa wemateachers akambotorwa uyu ndeumwe wakanogerwa nebhodhoro uyu ndeatorwa futi nevanwari armed munyika mune chaos isiri kutaurwa nehurumende uchinzi hurumende zvinhu zvese izvi zviri maoko mayo kaizvi
saka poitwa sei
aiwa chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vemuzimbabwe ngavaite uprising because hapasisina bandiko revashandi risatirana nemunhu waro ati ambwa nevanhu vari amd zvinyori zvinhu zvisiri kutaurwa kana kushambadzwa panhepenyuro dzemunyika kupa vanhu awareness kuti kune madistance avamo munyika kana mane madistance ngavataure
aiwa mashoko makukutu
ava vanhu vanhu vavo that's why vasiri kutaura nezvekuti maita madistance right tichienda panhau tiri panyaya imwe chete papa madoctors ipapo munoona kuti vanhu ava vana mwoyo mumwe wavo ari kuchaina uri kurwara mumwe ndeuyo afire kwaakafirawo ivo vanotipambira madoctors because vanoziva kuti havarapwe nezvipatara zvedu saka zviri nyore kwavari ngoti vaitingo anything chavangofunga kuita because they don't benefit anything and they don't depend on the services zenyika
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi muve nezuva rakanaka
Right, ndandina kubata nyaya yeko mudzara wangu.
Ya chingoti gaga nasi vanhu vakawanda vada kuti vataure vachitaura mafungiro avo ite gaga.
Alright, munoona chokwadi chakanaka, aiva mugabe vanondinakidza chinhu chimwe kuti vakatotaura kuti mandevele akanga ari mhandu dzangu. Nekuti patenderedzwa tenderedzwa Bobab, Bulawayo as a second capital city havana kufunga kuendako nekuda kweiko imhandu dzavo naiya.
Aiwa, tichataura izvozvo, maita basa hadzvadzi.
It's a good question. Tinotenda. I think it's a brilliant question.
He believes that Mr. Mugabe during his time might not have liked the people from Bulawayo. Maybe that's why now his body was not taken to Bulawayo. But I think the government did actually bring in, you know, different provinces. So, you know, we cannot speak on behalf of the government.
Yeah, we've got a ZANU-PF guy here. Maybe he's going to.
In fact, there's a question for him. Yeah. There's Patience Mavunga who's saying, Mr. Puti, if Mugabe was so important, why did your party remove him with a coup? And then someone else said, the summary of Mugabe is just like when a guy saves a girl from armed robbers and then after the guy sexually abuses her. So then another one, Anna, says, ZANU-PF, you're being like chameleons. You removed and shamed him. Now he's dead. He's a hero, blah, blah, blah. So, Mr. Putin, you might as well respond.
Mr. Putin, are you there, Baba? So, at the end of the day, Mr. Mnangagwa actually helped in getting rid of the former late president. But now you are eulogizing on him and declaring him this and that, you know, a son of the soil, a big man of Africa, a big tree has fallen, and all those kind of things. So people are actually saying, no, ZANU-PF people are actually pretenders. So can you take on that question?
Thank you, my brother. That is a very pertinent question. Look, in the first place, Robert Mugabe was not made to give space because he was no longer popular, but because of some traits of incapacitation which could not see the country moving forward from that time. It saw a lot of opportunities taking advantage of his senility and therefore taking advantage of him and planning a post-Mugabe era. Which era is this one? And it's barely less than 2.5 years. You can see that the vouchers were calculated. But the patriots refused and said, no, we cannot have our good men taken advantage of because of his problem of having overstayed in power. He overstayed. That's a fact. But the fact that he then had to be used by others surrounding him does not take away the fact that he was a good man. Because there is a lot of there are a lot of inadequacies in age. Everyone, ologogo kumbolokhulu ekhaya akwazi ukuthi ugogo kumbukhulu kuqine sengumntwana. Kumbe kufuna ukuthi amanzi aqine sithi ikabiji. Kuyatholakala ngama-stages okuguga. Kasi vumeni ukuthi umdala lo wayesegugile, wasuba ngokuhlala kakhulu wangavumi kulesikhathi ukuthi segugile agedela abanye anti kusinwa kudedelwana. Kodwa ukuthi ngumuntu osebenze kakhulu asingeke sikukhiphe ngenxa yokuthi sethule. Number two, ngike ngezwa omunye umlaleli ebuza ngokuthi kanti ube bazonda yini abantu bakoBulawayo yikho ke engasa isidumbu sakhe singasakhandiswa
ngakonansindaba.
Nxa usithi koBulawayo phela kawutsho enkayi, koBulawayo is just another city in Zimbabwe. Pho ke thina lapha ePlumtree sizakhala yini sithi siyamfuna? Efolose wangejambesi konale kubomatesi nawe bebezakhala yini? Ekezi laseGwanda laseBhebhiji bebezakhala yini? IBulawayo is the second largest city. If the third largest city say we want him as well, besizamfotisa yini? awuboni nje ukuthi lokhu siyaphikisana nje abanye bathi sebhotiswe kakhulu ehanjiswa endlini yakhe handiswe national sport ehanjiswa kozimba kodwa abanye sebesithi alubuhanjiswe kobulawayo njalo alubuhanjiswe kobulawayo langaphi langaphi langaphi
okokugcinangizathanda
ukuthi abantu bananzelele ukuthi ekukhulumeni kwethu ngomgabi simuthwa njengeqhawe mina ngiyedwa njengophuthi wesikhalangeni angizange ngithi ngalasici izici zikhona abaningi sebekhulume ngazo okwamalanga nathi siyazazi aluba kulamathuba okuthi kukhulunywa ngezici besingakhuluma ngazo kodwa mina ngikhuluma ngosethule lapha ngikhuluma ngobuhle bempilo yakhe nemisebenzi yakhe izici anginasikhathi kangako laso kodwa isindebelo esiqondileyo sithi akusilima
sindlebendekwasiyakuzwa
abantu babayekele ukuthatha leli thuba bathi i-ZANU PF siyitholele khonapho njalo singakhulumi ngendaba yokuthunjwa kukadokotela sesiyenza ngazathi yindaba ehambelana lokufa kukamgaqi bakithi abantu ababhidliza leli lizwe sebelamaqhinga amaningi okuzibulalela nokuzithumbela they have just adapted one of their own and they know it's a stage managed thing that we know very well and we know the choreographers as well.
Yeah, what's ukubambe khonapho umlomo baba Phuthi. So Mr. Phuthi says the reason why they didn't take him to Bulawayo is because other cities too were going to say what about us, you know.
Mm-hmm.
So he says that's the primary reason, not of hatred and other things.
Mm-hmm.
So then he says in terms of the abduction of the doctor, he says it's stage managed according to him.
Mm-hmm.
So what a caller, I think.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukutora Nani Uyeshwe Murukupi.
Naoni azimkuni kuhurungwe.
Ah, kwa kadiko kuhurungwe yoko?
Ah, kuhurungwe kuno fara zato.
Ehe, taurite nzwi.
Panyaya, doktor.
Mm-hmm.
Nukunga jini jino sivisa uti mgamuno ma doktors. Anu ngoturo, atu ndota. Anyanga igane 3 days, asiriko oneka.
Mm-hmm.
Asi urumende, inge jitawla ijiti, asiku zote, shishuiji, uye ndiana, arguja basa iloro.
Mm-hmm.
Saka zvorewa kuti muno munyika mezimbabwe hatisina security kana vanhu vachinyangarika vasingazikamwe kuti ari kuvatora ndiani uye ari kuvatuma ndiani ora kuti zimbabwe haisina security yakakwana kuti togonongopedzwa tese tichipangwa nevapambepo
aiwa mashoko makukuti
zvinotivisa izvozvo
saka imi dai maiwana mukana wekuti zvigadzirike maida kuti zvifambe sei
chini chinoshupa chekuti hurumende inenge ichiramba asi zvinhu zvinenge zvichiitika zviri pachena hurumende yagara inoramba zvinhu zviri pachena saka zvinhu zvinobhowa zvekuti munhu anenge achichema kuti dai manigadzisirowa vafamba zvakanaka ukachema wonzi waonesa wobva wabata worohwa ukati udai wotorerwa zvinotorwadza so dai vaita vagadzisa ipapo kuti mutemo unatoshanda sezvauri mapurisa aite basa ravo nemazvo kwete kuti vanoregerera vanhu vachingoti vanhu vacho havasi kuzikamwe vari kubvepi vanhu ivavo
kopanyayakubva
vanhu vachitanga kupambwa ka hapana kana wani vatakambonda kuti abatwa aita mhosva iyo yekuti awanikidzwa akapamba munhu
aiwa mashoko makukutu iwayo hanzvadzi kopanyayaiiao
kuhurumende kuti ngaigadzirise ipapo tizive kuti vanhu ava vari kuita izvi vari kubva kupi uye vari kutumwa nani
aiwa
zvingava zvinotifadza tikaziva kuti pane vabatwa vari kuita basa rekuabdakta vanhu kana pasina izvozvo ora kuti hurumende iri mukati meizvozvo
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi tinokutendai chaizvo
toenda kune mudhara wedu bhoboi
ehe vari muprovhinsi menyuka imomo
tinoshaya kuti ko hurumende iri kudaramba futi ichitambisa mari kutambisira kumunhu akafa ivo vapenyu vachitambura sei
saka poitwa sei
vaifanira kunge vakatoviga mutumbi wekudhara kakwete kuramba vakangochengeta ipapa uri kudya mari saka zvinhu zvotoona kuti hurumende yedu iyi hatina kwatiri kuenda naye
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi nekuti nhasi vanhu vakawanda vada kupinda muchirongwa chiregai
ndichitotya kutauri saka futi nekuti unogona kungozotorwa futi pakati peusiku
aiwa ichokwadi hanzvadzi tochingoti iwa naiwayo mashoma amataura tinokutendai chaizvo
maita basa
yeah so this caller is actually from Hurungwe which is in Mashonaland West but he's on the other side he's saying is very, very upset with the abduction of the doctor in mm-hmm. Harare, saying he wants to know why the government has not arrested anybody yet. And he's saying he's disappointed because by now the government should be coming out to say, we've arrested so-and-so and this is what went on. Mm-hmm. But government is mum. And then he's commenting also on former President Mugabe because he's from the same province. Mm-hmm. So he's literally saying he feels that the former president should have been buried by now because mm-hmm. There's a lot of money going into the upkeep of his corpse. Mm-hmm. Till the month is over.
Yes, we've got Sikumbuzo Mlalazi who says, display Mr. Mugabe's body at Blue Roof for the whole month and let those who want to view it travel there rather than carrying around a dead elderly person's body in Zimbabwe. We have had enough of that name for over four decades. Let the country move forward. It goes further to saying, Ibingelele inkokheli yami lapo ubaba uphuthi. Keep on the good work, brother. Then see ngakayi kubaba uJason Moyo othi ngeke let ubaba uMkandla ngamafitshane. Baba uMkandla ngamafitshane ke ungathi uphosela ukugcina bese sihambela baba uMkandla.
Yebo.
Yeah, uphosela ukugcina sibili baba uMkandla bese sihambela khonapho ke ngakona esikhuluma ngakho.
Hayi mina mele ukugcina endichoyo nje ukuthi khona hayi umgabe kaba umfake nje endaweni yakhe kumbe kwafanele iruzika nxa esiya kozimba kaye kozimba bemgcina kuphela khona ngale kulokuthi belokhu bempotipotisa imali lezi siyazifuna lezi ezilokhu ezidlaliswa ngaleyo ndlela yikho khona lokho engingakutshoyo nje njalo lesizwe sakithi abantu abagcina amasiko abo ihlonipheni ifa kodwa nxa sisiseba yile indlela eyibaye yona abantu baluza uthando bagcina belahlekelwa isineke ngoba intsho yakhona iyabe singathi sithumathi siba singasaphathi kuhle isizwe kodwa hayi emasiko ethu asiwaphatheli ngendlela enhle abantu abakudedele khona lokho lanxa kubuhlungu kangako asakhenini isizwe yabona
siyabonga kakhulu ke eMkandla ungadinelwa kusasa mntu omdala sibongele kakhulu
ngiyabonga
sithathe ubaba uJason Moyo baba Moyo ungatshona njani
Sijone
kakhulu sibili. Isikhathi du sesidliwe umango wesibili. Akutsho lapho okufisa ukukwethula khonapho.
Ye, mna bengikhuluma ngiphendula ubaba uphuthi lapho. Uphuthi lapho ukhanya akaphendulanga kahle. Ubaba uMgabe fuza abuye koBulawayo la yangithi. Unkomo wabhuda from Harare wabuya koBulawayo. Yena indaba engabuya ngokuBulawayo. Uchathi ngomunye. Ye.
So ufisa ukuthi ngawena wena ubona ngani isizathu kuyi
uyazonda abantu bemandebeleni amandebele kawafuni kutshenisela ukuthi vele kawafuni indaba engabuyanga ngapha
anti yena sezithulele umuntu omdala so kade ngakatsho ukuthi ngicela ukuthi
leyena umnanga akho abayibo abaphethe uhleko
uyabazonda abantu besintwini
ya abantu besintwini uyabazonda befuze abhodiswe njengonkomo abambhodisayo
ngokutsho ngani khonokho baba
ngikutsho ngendlela yokuthi nanku usuka ulokhu ebhodi harare laphana usuka wasiwa kuzimba kodwa koBulawayo hhayi
ye siyakuzwa kakhulu odokotela ke ungathi ngakho
odokotela lokhu imali yena le yayidlalisayo uprezidenti ofuza ukuthi ngayunika odokotela odokotela kabakho kupolitics ngoba imali le ifuza ukuthi ngayo yafakwela odokotela lapha yiwo abaphethe impilo zethu so khona bakula maphilisi akulani odokotela abantu bayagula bayafa ezibhedlela akula niks eyenzakalayo
hhayi isikhathi iso sesidliwe ngumangoyo sibongele kakhulu baba Moyo ngathina kusasa
siyabonga
yes so that is Mr. Jason Moyo there he says the money that is being used around for the viewing of the body and all these kind of things should be channeled towards the payment of doctors' salaries instead of doing all this kind of grandstanding.
There's so, patients, yes. Mavunga, who's saying people should actually stand in solidarity with the doctors because if they don't, bring the doctors back into work. Mm-hmm. People in Zimbabwe will die because, as we saw earlier on, doctors in Bulawayo have also joined into the strike. They are really not happy with how Dr. Magombeyi has been allegedly abducted, yes, and up until now he has been missing since Saturday. Saka vazhinji vari pano vari kuti aiwa havasi kufara nezviri kuitika izvi uyezve vari kuti ivo dai hurumende yaita zvainokwanisa kuti iratidze kuti kana pane vanhu vakatora Dr. Ava
vawane kuvachisungwa. Yeah. Sorry, yes. Our time is out. We have to leave it there. We thank our guests this evening, former freedom fighter Maxim Kandla and parliamentarian Temozi Kuti. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
And I'm Marvelous Nhlanga Nyabuye saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei in the morning, where we'll continue to look at the abductions and also, you know, catch a glimpse at what's going on at the Blue Roof. Bye-bye.